Makot kwa chini chaka naka ule zitaka kosa kuti rizembe njia funga mkutuwa mati ya makata sewa ya nebuti kibuti ya sautu wana wanga wachichikira uti kana wana mazimbabu tula ako hari kuti mkana wasi ya tibanga kwa wana da mkutuwa wake mga paya aninga amerira muremu kingati ya tine kivali aninga depreciator na kakana riri gold queen chini chini kwa sauti ingetiza uremu uwe upumu wa uri ndemu nao kingati kare wanu wae kwa nisa kuchenga ya mombi ya kuchenga ya upumu wa uri ndemu nao hapa manji ya kuchenga ya upumu wa uri ndemu nao na kati chini chiro nguwa chaka kosha uye sucha tumta mbira nema wako mawiri asi asitere ita hapo chikucha ura uki it's a safety state in a very long journey nukuna kufambi ita kutimarie ni inzi ya zikama uye je yaani uremu wakapotera nekuhindira ane upfumi hwenyika saka tiri kutarisira kuti zembe ndichatira angu matano
ende apa aya
tiri kutarisira kuti tinofanira tine gold bedi karenzi yekuti rizembe inofanira kunge iine gold rakati wandei kurizembe mahosi avo yekuti iri kana une zimbabwe dollar ukada kurichinja for gold you can get that gold
asika vamuponda vamwe vari kuti ivo dambudziko riripo apa inyaya yekuti vanhu havasina chivimbo nereserve bank of zimbabwe yacho zviya zvekutoti kuri kuti vamangudya vakafamba pamusoro pemvura vamwe vanoindova kuti vamangudya vakwanise kutivinda
izvozvo kuti kuvimbika kwacho nekutendeka neyatinoti trust of confidence yes zvinoita zvichiderera nezvinenge zvichiitika saka ndasanguwa sengu kuti it's a first step towards building that trust and confidence.